Mangwanani akanaka vatereri. Tino sangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rinoona varayiridzi vachiramwa mabasa panosvika zuva remihoro wemwedzi uno. Vajobsikala vanonzi havasi kunzwa zvakanaka mujeri mavari. Nasi nyika yeBritain ichava nemutungamiri wehurumende kana kuti Prime Minister mutsva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hapana zvakawanda zvakaitika muzvikoro nezuro zuva rekuzarurwa kwezvikoro nekuti varayiridzi vazhinji vakatadza kuwana mari dzekuenda kubasa. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwashira Joe vanoti kunze kwevarayiridzi vakatadza kuenda kubasa, vana vechikoro vazhinji vakatadzawo kubhadhara mari dzinodiwa, vachiti izvi zvinoratidza kuti zvinhu zvakaomera vazhinji, vadzidzisi, vadzidzi nevabereki. Dr. Shaw vanoti kana pasina zvinenge zvaitwa nehurumende, vanoona varayiridzi vachiramwa mabasa panosvika zuva remihoro wemwedzi uno. Dr. Shaw vanoti pane hurukuro dzakadzama dziri kuitwa nemasangano anomirira varayiridzi nemamwe anomirira vashandi vehurumende.
Hongu zvikoro zvakavhurwa nezuro asi hapana zvakanyanyoitika nezuro nokuti varayiridzi vakawanda vamwe vanga vasati vaonawo mari dzokuti vange vachiripota kumabasa. Zvikoro zvakawanda zvekare zvaidawo kuti vana vanga vachiuya vakabhadhara mafizi, saka vana vakawanda vakadzokera kumba vamwe vanga vasati vasvika kuzvikoro. Saka tingoona kuti zvinhu zvakaomera mubereki, zvakaomera murayiridzi nokuti ari kutsva dumbu kumatsvamusana. Mari yokuenda kubasa haana, mari yokubhadhara mwana wake school fees haana, because mazvikoro zvese zviri kuda kuti vana vange vauya vave vanobhadhara fees kuti vozotanga kudzidza, sezvo kotero iri riri kotero rakakosha zvikuru kwazvo pakuda kugadzirira vana kumazamanishen. Asi hationi zvinhu zvichinge zvinozobudirira mune zvakanaka.
Zvinotadza kubuda zvakanaka sei, Dr. Jo? Varayiridzi vakaenda kuzvikoro nezuro vanoti
vari kutaura kuti sezvo vasina mari vava pane inonzi pachirungu goslow kusvikira panozviswa papayday. Saka varayiridzi chisungo chinenge chiri kubuda ndichocho chokuti vari kupa hurumende kuti inge ichigadzirisa maringe nemari dzavanotambira kusvika papayday. Apawo vachiti vanenge vasingakwanisi kunge vachienda mazuva ese, mari yavanenge vangowanawo vakakwanisa kuenda 2 days, vakakwanisa kuenda 3 days, zvinenge zvarurama nokuti mari dzavo dzavari kutambira adzavakatambira mwedzi wakapfuura uyu dzakapera kare kare. Vazhinji vavo vari kutoita zvokukwereta kuti vaende kuzvikoro. Saka panoratidza kuti kana pasina zvinenge zvaita nehurumende, tinoona varayiridzi vachikanda mapadza pasi panosvika payday yomwedzi uno.
Pane zvamakaronga kuita here kana hurumende ikasaterera kana kunzwa zvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi?
Pane nhaurirano dziri kuita namateacher unions pamwe chete namaworkers ehurumende yese, pari kuda kuita kumuonera pamwe chuma chemuzvikuru nokuti rume rumwe harikombi churu, matendera kurira hova maviri mukadzi umwe chituka ndarayira. Saka zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, kana pasina chine chaitwa nehurumende kusvika pa payday tinoona kuramwa kwamabasa kwavarairidzi kana kutoita mubatanidza vevashandi vese hurumende nokuti pane mameeting ari kuitika maringe nokuti mari dzigadzirise kana dzatadzwa kugadzirisa vanhu vobatana pamwe chete kuratidzira asi vanhu vari kutaurawo kuti mutambi rwigwinyawo zvinoda kuti maticha ese aratidze kuti akagwinya kuti anoda mari kwete kuti anoda kuti hatina mari dzokuti tiende kumabasa wotiudza zvokuti tiite tachiti taakuramwa mabasa wozoona vamwe vanhu vachiende saka chiripo ndechokungoti vashandi vataura kuti havangarambi vachichema they must organized and fight ndo zvingabva kuti mari dzibude kubva kuna employer unova iye hurumende
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Magweta eumiriri wezengeza west vajob sikala vecitizens coalition for change ari kumhanya-mhanya kuona kuti vasikala vaonekwa nachiremba wavo zvichitevera mashoko avakatambira nezuro kuti vasikala vari kurutsa uye vainge vasinganzwe zvakanaka vasikala vari kujeri rechikurubhi muHarare Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera
Zimbabwe Prisons and Correctional Service vakaudza mhuri yavasikala kuti vainge vasiri kunzwa zvakanaka kujeri rechikurubhi uye vaifanira kuuya nachiremba wavo kuti azovaongorora asi rimwe remagweta avo vafred masarirabvu vaudza studio 7 kuti vasikala vanzi vasati vaonekwana nachiremba wavo pataenda pamhepo sezvo vange vaenda kudare pane imwe nyaya yavari kupomerwa
pana nachiremba vataurwa navo vari kufanira kunge vachienda zvino vaona vakuti vanhuvanhu vekuprizon asi zvane zuro vaimborafu nemanesi zvekuti tiri dzekoko but pane urongwa hwaitoma kuti paveneana nachiremba vanoenda ukoko asi tatandwa kuti vanachiremba vazokwanisa kuvaona here
rimwewo remagweta avo vadark coltart vasinhura izvi vachiti vashaya vasikala kuchikurubhi apo vaenda vachida kuona kuti vaonekwa nachiremba here pakarwara vasikala vari mujeri nguva pfupi yapfuura chiremba wavo akarambidzwa kuvaona achinzi aifanira kutanga apiwa mvumo nedare redzimhosva vamasarirevhu vaudza studio 7 kuti chiremba wavasikala anotarisirwa kuvaona kuchikurubhi nhasi kana mangwana vakamirira kuenda kudare kana akarambidzwa kuvaona
vana chiremba vanotanga vaenda kana vachinge vazorambidzwa ndopanozve paapplication asi vachatanga vaenda asi kana vakarambidzwa legal team iri rejitita application any time saka togadzirira mapepa indizvo nechekuti vanenge vacharamba vachavarambidza zvavaonekwe nachiremba
mutauriri webato reCCC muzvare fadzai mahere vaudza studio 7 kuti havatarisiri kuti vezimbabwe prisons and correctional services vacharambidza chiremba kuona vasikala sezvo vari ivo vakakoka mhuri yavo kuti uye nachiremba wavo
tanga tichizotarisira kuti vekujeri vavo vazotinesa kuti vasikala vaone chiremba wavo saka zvese zviri kuitwa pamwe chete tiri kutaura nevekujeri uye mhanya-mhanya kumatare kuitira kuti paitike court order ticourt order sezvamunoziva inogona kutora nguva isiri kuti aiwa ngavakwanise kuonekwe vasati vaita serious
hatina kukwanisa kunzwa divi rezimbabwe prisons and correctional services sezvo mutauri wavo superintendent mayor Kanyezi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo muzvare mahere navamasarirevhu vaudza studio 7 kuti vasikala vari kurwara nemudumbu nekushaya simba uye vari kutadza kufamba zvakanaka vasikala vasvitsa mazuva makumi masere nematatu vari muchirongo zvichitevera kusungwa kwavo nevamwe gumi nevashanu vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna chivabvu vari kuramba mhosva iyi zvichakadai dare rati vasikala vachatanga kutongwa musi wa14 mwedzi uno pane imwe nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuita mhirizhonga muna 2019 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Zimbabwe ine chikwata chevechidiki chakapinda musangano wemazuva mashanu weWorld Economic Forum weGlobal Shapers Annual Summit uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Chirongwa ichi chinoitwa gore negore asi change chambomiswa makore maviri apfuura nekuda kwedenda reCOVID-19. Musangano uyu unounganidza vechidiki vanobva pasi pese vachipinda munharaurirano nezvidzidzo zvekuvandudza maonero avo pamusoro penyaya dzezvematongerwo enyika zvehupfumi nemagariro akanaka. Mumwe wevari muchirongwa ichi kuGeneva ndi muzvina bhizimisi wechidiki anonyora nekutsikisa mabhuku uye vari mukuru wekambani yegumi guru muHarare vasimbarashe nyama dzavo. Ngati ndwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Global Shapers Annual Summit musangano unoitwa gore rega rega uchipindwa nevatungamiriri veGlobal Shapers Community. Global Shapers Community iboka revechidiki rakatekeshera pasi rese.
Mukoma Simba, mungati tsanangurire here vamwe vangade kunzwawo kuti chinangwa cheGlobal Shapers Community ndechei?
Chinangwa cheGlobal Shapers Community ndechekuti vechidiki tibatane kushandisa ruzivo rwedu neunyanzvi hwedu kuunza pundutso mumaguta atinogara.
Saka iyo Global Shapers Summit yamapinda iyi inobatana papi neWorld Economic Forum?
Global Shapers Annual Summit neWorld Economic Forum zvinotidzana pakuti World Economic Forum ndiyo yakavamba boka reGlobal Shapers Community, uyezve musangano iwoyo watiri weGlobal Shapers Annual Summit unorongwa neWorld Economic Forum uchiitirwa zvekare pamuzinda weWorld Economic Forum muno muGeneva, Switzerland. Mukumwe kutaura tingangoti Global Shapers Community ibazi reWorld Economic Forum.
Zvirongwa zvamuri kuitawo imi seGlobal Shapers Community kuZimbabwe ndezvipi?
Zvirongwa zvatiri kuita seGlobal Shapers Community kuZimbabwe zvinosanganisira matown hall meeting atiri kuita, zvinosanganisira kudzidzisa kwatiri kuita munzvimbo dzakasiyana-siyana nyaya dzefinancial literacy, zvirongwa zvekukurudzira runyararo uyezve nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Saka tiri kuita zvirongwa zvakawanda seGlobal Shapers Community muZimbabwe.
Tiudzeiwo zvimwe zvirongwa zvamapindawo mumisangano yemazuva amuri kuSwitzerland.
Zvikamu zvemusangano wanhasi zvaitirwa kumuzinda weUnited Nations muno muGeneva, Switzerland. Mukuru mukuru anova ndiye zvakare sachigaro weWorld Economic Forum muzvinafundo Klaus Schwab vataura mashoko pamusoro peutungamiri hwakanaka.
Ko, zvamuri kutarisirawo kubva nazvo kumusangano uyu ndezvipi sembura akudzokera kumusha?
Chatiri kutarisira kubva pano nazvo kuno kusezvarwa zveZimbabwe pamusangano uno weGlobal Shapers Annual Summit, kuchekutanga mukana watawana wekudzidza. Kudzidza kwakakosha nekuti dzidzo ndiyo nhaka yeupenyu. Tikutarisira zvekare kuti tivake hukama nevamwe vechidiki variko kunoko, uyezve kuti titi ruzivo rwatinenge tawana kunoko togozonorushandisa kana tadzokera kuZimbabwe kuunza pundutso mumaguta atinogara. Uyezvewo pane mukana wekuti tironge zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinenge zvichikidzana nevamwe vekune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana.
Mukuru wekambani yegumi guru kuHarare vasimbarashe nyama dzavo vachitaura parunhare kuGeneva naEvans Zininga weStudio 7. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vatumira makorokoto kuna vaWilliam Ruto vekuKenya mushure mekunge dare guru reKenya rakatonga nezuro kuti vaRuto ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Mumashoko avo kuna vaRuto, vaBlinken vati America inotarisira kushanda nehurumende itsva yeKenya nekusimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi. Tabata nyanzvi mune zvematongero nekudyidzana kwenyika, amai Laina Ndlela kuti tinzwe zvizhinji.
Are guru renyika yeKenya ratura iwo mashoko anoratidza kuti vaWilliam Ruto vakakunda musarudzo idzi nekuti umbowo hwakapiwa nemagweta aimirira vaRaila Odinga wanga huri umbowo hwanga husina udzanhu. Naizvozvo tichaona muvhiki rinotevera vaWilliam Ruto vachaenderera kugadzwa kuve mutungamiri wenyika yeKenya.
Munyika makamira sei? Vanhu vakatambira zvakabudiswa nedare nenzira ipi?
Takatarisawo zve pamutongo uyu tawanawo nyika yeKenya ine runyararo. Zvisinei hazvo, divi ravaRaila Odinga ranga richine kunyunyuta, asi kunyunyuta uku hakuna kunge kuri kunyunyuta kwaita kuti pasave nerunyararo munyika yeKenya. Naizvozvo zvinhu zvatisharamba tichitarisira kuti runyararo rurimo ruenderere mberi, vanhu vagare mukubatana, vanhu vagare murudo nemunyararo.
Ko paukama hwenyika yeKenya neZimbabwe chii chatingatarisira?
Takatarisira kuti ukama hwenyika yeKenya neZimbabwe urambe huchisimbaradzwa. Tichitarisa muvhiki rapfuura takaona mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachikorokotedza kukunda kwaakaita vaWilliam Ruto. Naizvozvo tikutarisira kuti ukama huripo huenderere huchisimbaradzwa, nokuti kana takatarisawo kumashure nyika yeKenya neZimbabwe inyika dzine nhoroondo inobvira kumasure kubva kuhondo dzechi murenga dzekurwira rusununguko. Naizvozvo tiri kutarisira kuti kujidzana kwanga kuripo kusimbaradzwe zvichienda mberi, nekuti tinoonawo zvekare kuti nyika yeKenya inyika ine zvizvarwa zvakati kuti zviri kutogara munyika yeKenya, uyezve zvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe zvirimo munyika yeKenya zvigere zvakanaka, zvigere nerusununguko, tisingakanganiwo zvekare zvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe, the Shona community, vakatopiwawo kodzero yokunzi vave zvizvarwa zvemuKenya. Naizvozvo tinoda kuramba tichitarisira kuti ukama hwenyika mbiri idzi huenderere mberi husimbaradzwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo nekuzvidzana kwenyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Chronicle rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika kuKigali, Rwanda nezuro kumusangano weAfrica Green Revolution Forum 2022. Musangano uyu uri kutsvaka nzira dzekurima nekukohwa zvekudya muAfrica. MuNewZimbabwe.com hurumende inozivisa kuti kusvika pari zvino vanhu mazana manomwe vakafa nechirwere chegwirikwiti muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyaya yemakanzuru, nyaya yemakanzuru tatotambura nayo. Mr. Councillor, zvakaoma zvavanoita. Zvinhu zvavo everyday zvinochinja, zvinhu zvavo everyday zvinochinja. Zvopatoichitaura chiti isusu muno muZimbabwe zvinhu hazvina kudzikama. Vakomana vanhu vari kubirwa mari, vanhu vari kubirwa mari, unowana uchinzi izvoni zvawakasara une chikwereti chedu che1000 RTGS kukanzuru. Mangwana zvikangochinja anenge akunzi ndava $1,000. Makazviona kupi zvinhu izvozvo? Vakomana ka zviri kuitwa nekanzuru nehurumende. Vakomana inhau chete ungoti maZimbabwenzi anobvira mukati. Sevanhuwo vagara zvavo vasina usimbi, vanongozvishandira. Tatiwai uchiona zvichiita sokuti muZimbabwe zvinhu zvakaitidzikame. Inhau yongoti muZimbabwe anofukura fukura, anenge aingofukura fukura chete, asi zvinhu zvakaoma.
Vakomana, vakomana, tinorwadziwa vakomana nenyika yedu yeZimbabwe. ino gara tiri kushushika na wakomana tu honda ya chayaka rugiru wa hii yaka rugiru wa mitu kwa nzuri tite sei takarubiri ama warungu wa kuzingire warungu mazuwaya kutitore warungu wa wanu warungu zibabu kumamini satore minda hiyo hii azina ubenefita povo mapovo hiri kutamuzika takabasiri za kutitibasiri wana muna ngagwa ni timu lakirese utiyo gari wa hii mtepetezi wano badari wa school fees mahara wano puwa ma diesel mahara wane mara wendizi ee sasi munurushanda isu tino disu ito kutambula wakumana tino ruwazi wakumana nyika hili wakumana kutu wakumana nyika hii aura wakumana singana chaura wakumana msaiti zikuti mjaji sasi kamba bisai pachigaro wakumana uya iti bisi ondo hapa tino mani kitu wakumana kutiti zika adiba wakumana msa mani kitu masiba wakumana masi ya icha adiba hii wano zora kana munuska chadiba ucha adiba kana wanu wazo warambana watu rambana bana zijia uzukazi zogira na ifutiba Zimbabwe ngaiwe Zimbabwe jekere ine utokiwe jekere ine maereki sinarunga ili jekere free and fair erikishe ni kungoti kanada ya kudu unishitupa muna na itini ito kazu ya nishitupa uvota kumwena nishitupa chako bazo ungo nika unishitupa chako uto uvota nyaya kuzumbo ita zwezi zimtemu zwezi zwanu ita zwezi zimtemu zwanu wa kuwanza wanza zia yezi inzira zikuda kufara fara zino wakumana matarwa ziwa wafira kunzi kwenyika hati ziru wangani nekuda kwehurumende iri irikutonga pari zvino nhasi yekuti ndiwe kune zvese zvikuitika izvi tarisai ona job scara kuti waramba wakangoomera mumajei tatodiidi ino wakomana tipeiwo zano dai mwari atibatsira wakomana kuti tikwanise kuti tiponeswe mune nyaya dzakadai dzakatishatira kudai
pamusoro pamusoro yana mukoma hwande nevamwe vese kutidesei ainini ndida kungotionzi ndipo shoko kuna vamuna vavo Nangaru mkuru choko unufana kurizu. Imagine madamu nangaku mawina. Maelections are kutera. Muno sarani muzimbabwe. Muno sarani. Wabika sata. Wanavese jamu jamu vaenda. Masarani uyo wa uro wiranai. Wakutiza wanavatiza. Muno sarani, muno sarani muzimbabwe. Baba, nuizaya apwa. Nuizaya apwa, kusukutuka nuizaya apwa. Apwa danua. Gadzirisa isu laku gadziriskwa. Kana takumbira gadzirisa isu laku gadziriskwa. Taneta, tanzukwa, please, taneta.
Ndako shanduropa na wamu gwadi, bata urobo sakanaka chose. Asi. Uko kusingaitwe noizwa anokuziva vamugwadi kuti ndekuti kuno unyone trip anoziziva saka vanhu variko havaiti noizwa nekuti vakawanda vachona ndeve trip tarirai kazhinji kuri kuhwina trip hakuitwi noizwa but kunohwina zanu kunoita kazhinji noizwa tikatara zvakada kuna nagoko ekupiko handiti vanenge vasingadi kuti vachamisa vata vespeech vati ndeuse vanhu kuya sakananga vatotuma vanhu kuti vatirai vachamisa vasauya rovai vanhu nekuti isu tingazishova mavhoti ndondimbo dzatakatarira dzine mavhoti akawanda asi zvinhu zvisina kunaka munhu wose anofanira kuvhotera waanoda neiva vakavhotera wezanu vari rit kushandidzana newe tiri kusindosadzo dzavakada nevakavhoterawo tiri kusindosadzo dzavakada 2023 tosarudza zvinopa upenyu ndongotendawo hangu kuti vamugwadi vataurawo zvakanaka asi mutarisise kazhinji kuti nzvimbo dzinozikanwa nezanu kuti idzo ndo dzinova vananyaa kuhwina zvino mupindo havadi kuti vachamisa vaendeko havatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tachipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi Britain ichava nemukuru wehurumende mutsva mushure mekukunda kwaamai Elizabeth Truss musarudzo dzemubato ravo reConservative Party. Amai Truss vakanga vachikwikudzana navaRishi Sunak Nasi amai trust vacha shanyira mambo kazi Elizabeth uko vacha udwa zilipa mtemo kujiva umbe urumende yabo ye Britain. Nyanzvi mune zvematongo enyika vari kuita muBritain, Dr. Simba Mavaza vanoti sarudzo iyi yakaitwa nebato reConservative Party chete kwete nevanhu vose vemuBritain. Ngatinzwei vachirondedzera.
Mary Elizabeth Truss anozikanwa nevazhinji kuti Liz Truss ndiye akunda isarudzo yengeri kugoitika kuvatsigiri vebato reConservative. Haisi sarudzo yaitwa nenyika yese yeBritain. Sarudzo chete yangoitwa neyeConservative. Mamiriro emutemo wenyika ino ndeyekuti kana mutungamiri webato rinenge rine vanhu vazhinji muimba yeparamende kana kuti vane members of parliament akawanda, the majority party, ndiyo mutungamiri webato iroro ndiye anozoita mutungamiri wehurumende. Saka kutsiva vaBoris Johnson, Mary Elizabeth Truss ndiye azokwanisa kuti atungamirire.
Saka Dr. Mavaza, aikwikwidzana amai Elizabeth Truss ndiani uye ndiani wanga achitarisirwa kukunda?
Zvanga zvakatarisirwa kuti Mary Elizabeth Truss anga achikwanisa kukunda nekuti waanga ari kukwidzana naye anga ari chizvarwa chenyika yeIndia asi angava muBritish nekuda kweinonziya naturalization. Zvinonetsa zvikuru kuti munhu aberekerwa kune imwe nyika mukati menyika yeEngland agova mutungamiriri wenyika kana wehurumende mubato reConservative. Zvanga zvakatiomesa, zvanga rigaro ziva kuti umandara hwamai hauonekwe. Saka zvanga zvisingaite kuti mumwe munhu asina kuzvanyiwa muno, asiri werudzi rwemuno, agova prime minister. Kunyange mutemo usingataure usingarambidze izvozvo, asi zvichakagara zvakapfimbikwa muhana dzevazhinji. Saka sisarudzo yatingangoti inter-party elections hainei nenyika yese, haasi mageneral elections. Mutungamiriri wehurumende haasarudzwe neruzhinji, anosarudzwa nebato rake chete. Ya sarudzo iyi yanga yakanyanya kubatana zvikuru zvekuti kuti munhu uzive kuti anga achahwina ndiani, zvanga zvakaoma, vanga vakatsomana mugodzi.
Chii chiri kuvimbiswa kuvanhu naamai Elizabeth Truss?
Muzvari Truss vakazvarwa 1975 sofera kwatamboita vakumbira vataura kuti vachawedzera kana vachadzikisa mutengo wemagetsi, vachabvisa kunetseka kwemagetsi negasi munyika ino. Vari kutiwo sezvo chando chava kuuya, vanhu veBritain havazofa vakafa nechando nekuti gasi icharamba richiwanikwa. Tinoziva kuti gasi ranga riri kunetsa nekuda kwehondo pakati peRussia neUkraine. Atoziva zvakare kuti mutungamiriri kana kuti aiona nezvemabhizinesi kana vatingati business secretary vakwasikwa 10 vari kutarisira kuti ndo vachaitira chancellor muno munyika yeBritain. Uyezve anga ari secretary wezvedzidzo James Cleverly ari kutarisira kunyika yakaitwa mutungamiriri kana kuti gurukota rinoona nezvekunze kwenyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muumiriri weAmerica kuRussia vaJohn Sullivan vazivisa kuti vave kuenda pamujandigere. VaSullivan vanosiya basa panguva iyo America neRussia dzisingawirirani pamusoro pehondo iri muUkraine. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti muzvare Elizabeth Rood vachatora chigaro chemumiriri weAmerica kusvika hurumende yadoma mumwe mumiriri. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosfera zvakanaka.